akamira pabhodha reAmerica neMexico vakamirira kupinda munyika nechiringo chekuti vanokwanisa kuwana political asylum. Ukatarisa manyika dzacho dzakanyanya vana Angola nana Mozambique vanotaura Portuguese inenge iri very similar to Spanish, saka munoona kuti nyika dzacho dzinotyidzana particularly kana muchitarisa nyaya dzelanguage, saka zvinogona kunge paine kutyidzana kunofacilitata kuti mamigrants ekunyika izvozvo specifically ave kuMexico.
Tatarisa vanhu vokuAfrica vanenge vachinwa kutsvaka upoteri kazhinji vanoenda kuEurope nokuti padhuze. Ko ava vanobva kunana Angola nokunana Mozambique vachienda nokunana Brazil vanozvikwanisa sei? Pane munofunga kuti pane vari kuvabatsira here kana kuti vanozviita sei?
Iko zvino handisi kunyatsoziva kuti vari kunyatsofamba sei, senge inyaya iri nyowani hatisati tanyatsonyatsoinzwisisa, but nepamusana pekutyidzwa nokwenyika dzacho mukatarisa historically nyika dzinotaura Spanish, nyika dzinotaura Portuguese dzinotyidzana, saka dzinenge dzine macultural exchanges. Saka ndo zvinogona kunge zviri zvinenge zvichiitika kuti panogona kunge paine mascholarship program anoita kuti mamigrants auye zviri nyore kunyika dzinana Mexico.
Munoona sekuti America ichazvikwanisa here kana tikatarisa uwandu hwevanhu pasi pese vari kuedza kuti dene vava vapinda muAmerica?
Kuti pari zvino President Trump ane inonzi strict foreign policy vari kutoedza kuvhara bhodha, vari kubhilda inonzi a wall. Pavakaita campaign yavo yepresidency muna 2016 vakavimbisa maconstituents avo kuti vari kuda kuvaka bhodha wall rinobva kucalifornia kusvika kutexas. Saka zviri kuratidza kunge muno muamerica macho vari kuzviona kuti zvona kuwanda kwemamigrants kunza mhiri shonga necorruption yakanyanya. Saka vane foreign policy pari zvino yapresident Trump iri kuda kulimita mamigrants anouya kuamerica.
Munofunga kuti zvizvarwa zvekuAfrica zvicharambe zvichiwedzera kuedza kupinda muamerica?
Takaisa historically mavolumes pari zvino nekuda kwegungwa reAtlantic Ocean rinoprovide a natural barrier between Africa and North America, handifungi kuti maAfrican migrants anganyanya kuwanda, particularly tikatarisa kuti vakawanda vacho vanobva kunana Central America, Caribbean nekuAsia. Ndofunga ndo vacharamba vaine mavolumes akawanda. Dambudziko ravingawanda temaafrican ndere vacho vatori kunomu vekuti vanogona kunge vakavaya nemamwe mavhiza vanenge vasina kugara kunoku, asi kuti ndinyatsoona kuine mamigrants akawanda ari kubva kuAfrica handinyanyooni mavolumes acho achiincrisa.
Idzo nyika dzinonzi madeveloped countries dzakaita sana America, vana Britain nekueuropean union uko, munofunga kuti chii chichaitika kana nyika idzi dzabatana dzichiedza kurwisa nyaya yemaimmigration?
I think matrend yatakutoona ndeyekuti munyika dzamataura dzekueurope nekunorth america pane anonzi maright wing nationalist parties kuramba achimuka every day. Mukatarisa maright wing parties ndeaya anoda kufocusa on preserving culture yenyika idzodzo, vanogara vari anti-immigration and vari anti-globalization, zvichireva kuti zvona vanoda kupreserva mabhodha avo, vanoda kuti vazvarwa venyika idzodzo vawane mabasa, vawane maopportunities ne-health insurance. Havadi kuti zviextendwe kune mamigrants nekuti zvinobva zvakonzeresa kuti vamwe vamacitizens arimo asawana maresources akawanda. Saka tiri kuona munyika idzodzi maright wing parties achiita achiwedzera, and kana akaramba achiwedzera anoramba achiwedzerawo influence yavo immigration policy yenyika idzodzi. Saka ndo maonero atiri kuita ndeyekuti zvichaita kuti mavhiza anetse munguva yemakore achatevera.